Kushushikana uku kunotevera kuzivisa kwakaita hurumende svondo rapera kuti vanhu makumi mashanu vaiva vabatwa nemhando yeOmicron munyika asi haina kuzoramba ichizivisa nezvouwandu uhwu izvo zviri kuita kuti vamwe vati pane zviri kuvanzwa pamusoro penyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzeutano uye vari chiremba vanoshandira mudunhu renorth carolina muamerica Dr. Simpsoranga vanoti zvakakosha kuti hurumende iite tsvakurudzo nekuzivisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nemhando yeOmicron vachiti izvo zvinobatsira zvikuru pakurwisa chirwere checovid-19.
Hurumende inofanira kuramba ichipa vanhu manhambers uye kuita zviri necessary kuti covid-19 isaramba ichipararira. Omicron ivariant iri kubva kuonekwa pasi rese and mascientists neveruzhinji vachine mabvunzo yakawanda. So it is very important kuti hurumende inge ichiongorora kuti chirwere chiri kupararira zvakadii munyika. That way mamajors anodiwa kuti chirwere chidzivirirwe anotevedzerwa.
Dr. Ranga vati kunyange hazvo zvichidhura kuti paitwe ongororo yekuziva kuti mhando yechirwere checovid iri kutekeshera munyika ndeipi, vati zvakakosha kuti hurumende iwane mari yekuva nezvikwanisiro zvekuita izvi.
Hurumende inofanira kuprioritiza kuti maresources ange aripo nekumeka sure kuti ivo vanoshanda mumalabs vari kubhadharwa mari dzakakwana. Uyezve hurumende yagara ichishanda nedzimwe hurumende sana South Africa. I understand kuti mamwe masamples anenge ari kutumidzirwa kunana South Africa kuti genomic sequencing and so forth zviitwe. Izvi zvinhu zvinofanira kuramba zvichiitwa, hachifani kunge chiri chiwandewande kuti manumbers akamira sei. There is not good enough reason kuti vanhu vasaziva kuti mhando dzecovid-19 dziri muzimbabwe dzakamira sei. Hurumende ine that responsibility and hurumende inofanira kuisa maresources akakwana kuti zvirambe zvichiitika.
Dr. Norman Matara, vanove munyori mukuru wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vatiwo matanho akatorwa nehurumende mushure mekuveko kwemhando yeOmicron ndeyechimbi-chimbi uye hana humbowo hwesainzi hunoratidza kuti anobatsira. Vatiwo hurumende inodzoka yozvivhiringidza pachayo nekuramba ichiita zvimwe zvirongwa zvinoonekwa sezvinowedzera kupararira kwechirwere checovid-19.
Matanho akatorwa nekupanika nekutya uye asina rutsigiro rwesainzi kuti anomisa zvishuwa here kudzivirira kwecovid-19 sematanho ekuisa vanhu muquarantine kwemazuva anosvika yo10 days. Zvinhu zvekuti even ana World Health Organization havasi kutsigira zvinhu zvakadaro. Saka tinoona sekuti zvinhu zvinofanira kuti zviitwe revised. Uyezve tiri kuti hurumende yaisa matanho but matanho acho ayakaisa haisi kumatedzera pachayo. Tikuona hurumende vachiramba vachiita magatherings vari kuita maofficial opening zvinhu zvakawanda kuvanhu vari kuuya vari mumabhazi vachisvikoungana vachivhiringidza or vachivhayoleta mitemo yakaiswa nehurumende yacho pachezvayo.
Mukuru wezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 kuti hurumende haizi kukwanisa kugara ichipa uwandu hwevanhu vabatwa nemhando yeOmicron munyika. Asi vati vari mushishi kuongorora utachiwana uhwu kubva kumatunhu ose enyika vakati vachazivisa zvinenge zvawanikwa munguva pfupi iri kutevera. Dr. Mahomva vatiwo hurumende inosungirwa kuita izvi pasi pekurudziro yeWorld Health Organization. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 nezuro wekare uye vamwe vanhu zviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwasvika pazviuru zvina nemazana manomwe nemakumi maviri 4720 uye vabatwa munyika yose nechirwere ichi vava zviuru zana nemakumi mashanu nemazana matanhatu nemakumi maviri nevasere 150628. Vanhu vakabayiwa nhomba yepiri vakange vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvitanhatu nezana nemakumi mana nemumwe chete 2,926,141. Vakabayiwa nhomba yekutanga mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe nezvinomwe nemazana masere nemakumi matanhatu 3,907,860. Uwandu unogona kukwira nasi manheru apa hurumende ichazivisa zvayawana nasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.